mumwe wevari kukwikwidza vakazvimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika vaBrian Taurai muTurkey vanoti haisisiri nguva yekumira nemapato asi neutungamiri husina kwahwakarerekera kuitira kuti vabatanidze vana veZimbabwe pamwe chete.
Ndinoti ini ndakazvimiririra, handina bato randiri kumirira, ndiri independent. So tinoti Zimbabwe haisi minda yemabhanana. Nguru dzara muHarare umu kushaika kwemabasa. Nyaya inonzi black empowerment, hakuna chinonzi black empowerment. Tinoda kugadzira chinonzi people empowerment. Marudzi ose togadzira nation inonzi rainbow nation. Zvekuti pane mutengo inonzi eco cash, mutengo inonzi yeswipe neinonzi mari inoretwa, hatisi kuzvida. Hatichada mabasa epama manifesto, tinoda mabasa chaiwo chaiwo. Togadzira Zimbabwe yevanhu vese vakabatana. Migwagwa tukurwa hondo inonzi economic freedom, migwagwa yofambika. Saka ndinoti makandivhotera tichagadzira inonzi national team of politics. Tombomira zvemapato auraya Zimbabwe. Party politics have killed our country.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanovawo mumwe wevatungamiri mumubatanidzwa weMDC Alliance vanoti bato ravo riri kushanda zvikuru nevavanodyidzana navo kuratidza nyika zvavari kumiririra nekuronga semubatanidzwa. Ivo vaNgarivume vari kukwikwidzawo musarudzo yemumiririri weBikita West.
Pachibvumirano cheMDC Alliance ndini ndiri kumiririra Bikita East musarudzo dziri kinzwa musi wa 30 July. Svondo rinotevera ndinoda kukuzivisai kuti seMDC Alliance tiri kushanda zvakasimba kuti tiunze budiriro mudunhu reBikita East. Tinoziva Bikita East yakaita matambudziko akawanda kwenguva refu, asi nguva ino takatarisira zvikuru kuti tiunze shanduko huru kudunhu reBikita East nemunyika yedu. Mukativhotera, mukatitsigira sezvatiri kutarisira mukufamba kwatiri kuita, tiri kuona rutsigiro rukuru. Tinokuvimbisai budiriro huru mudunhu renyu kuti dunhu reBikita East risasara, risaramba rakasarire kumashure.
Mutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity, Dr. Blessing Kasiyamuru, vanoti bato ravo rakazvipira kuratidza kuti nyika inogona kushanduka nekuita zviri nani kuburikidza nebasa ravari kuita kunze kwekutsvaga mbiri.
Tiri kufambawo nemusangano wedu nenyaya yedu inoti budiriro nenhaka yekuti chirere tigokurerawo. Tichiri vechidiki, ini ndine makore 4 ekuberekwa. Tiri kufamba munyika mese tichitengesa yatinotiwo value proposition yedu, rovimbiso yedu kune vakuru vedu vakambotitaurira marimwezi kuti chirere chigokurerawo. Tiri kungovaudzawo kuti zovana vakura makavadzidzisa mukavaendesa kuchikoro, zvinovava navo magwaro ekuti zovatikwanisawo kuti vadzoke munyika vavake nyika yavo. Zvinochiti bayo chitanda tukionawo serelay kuti zvamira zvaita nyika ekonomi yedu iyi yaakudawo maoko nemafungiro anonzwisisawo ikonomi mu-21st century matava umo. Asi tichidaro kwakuru vedu vari kutonga, tiri kuti aiwa tinokutendai nepolitical independence, but nyika yenyu nevana venyu havana kurealiza economic independence. Zvinoti kuti mhandi yedu hamuzimi, mhandi yedu inzara yatiri kubudisa, yatoda kuti ibude mukati menyika yeZimbabwe. Zvino tiri kufamba tichitaurira muri yese mukati menyika yeZimbabwe. Tinofara kwese kwatasvika, tiri kugamuchirwa zvakanaka.
Mapato anopikisa anoti ari kumiramira zvikuru kurwira shanduko munyika, kunyange hazvo zvisiri nyore kukukidzana nemapato ane mari nezvikwanisiro zvekuzvishambadza.